Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mane rakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hama dzevembo wemutungamiri wenyika va Robert Mugabe dzodya marasha zvichitera kushaya kwa Mugabe kuSingapore.
Havana kuziva kuti haiita kutsikira mumaoko avo. Saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka zvichaite mangu nekuti hamungatariki peguguro vandiinyaya zvipatanangwa zvinozwai yakange iri mumi of media akanga ari media apa ndiani akanga achipenga wacho.
Vamwe vakashanda navamugabe munguva yehondo vopawo maonero avo pautongi hwavamugabe apo vakanga vachiri panyanga. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata chethe Elders muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika va Robert Mugabe avo vakashaya nezuro kuSingapore kwavanga vachirapwa vanoti havasi vakaregerera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nepamusana pemabvisiro avakaita vamugabe pachigaro. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa aenda kumusha kwavamugabe kwazvimba mudunhu reMashonaland West ndokuti panyaya inotevera.
Pamusha pavamugabe uyo uri pedyo nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vavamugabe. Vanozviti tete vavamugabe ambuya Josine Jaricha vanoti vabayiwa panyamanete nerufu rwavamugabe. Ambuya Jaricha vanoti mhuri kwamugabe haina kufara nemabvisirwa akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa.
Mumwe
mushandi wavamugabe kwemakore makumi matatu vaRabson Chikati vanoti vari kurwadziwa zvikuru vachiti vanga vasingafungire kuti vamugabe vangafe pari zvino sezvo vagara vachienda kunorapwa asi vachidzoka vapora.
Toshokeka kuti tichaifunga kuti uri kurapwa kuti ugouya wapora. Tabatikana zvikuru handina kuita zvakanaka. Tamufa paita mukuru wedu kuru mumusha kuru pabasa nekuti izvezvi basa rangu ndo basa rangu randechitete pano shandira ipapo iwa matengo munona kubva kunomafira mvura.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato reZANU-PF vaGeorge Nyandoro vakashandana vamugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navamugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika.
Rasikirwa zvikuru nerufu rwafo mapresidendi wedu. Asi igamba guru renyika nekuti within the mativi ese nyika chamembe mabvazuva kumaudzanyemba muAfrica hapana vasingazive vamugabe.
Vanyondoro vanoti kunyange hazvo vamugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake.
Bongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana. Zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika. Achikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka.
Mumwe wechidiki vaAndrew Mwaera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavamugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vamugabe sezvo ranga riri gamba reAfrica yose.
Tarasikirwa zvisingaiti negamba iyi mundarao iwatirwadza aenda tisina kuzvitarisira. But chirikuti surprise ndechekuti hasati zvaanaunswa here because mafregi tichirumona ari mudenga aya tisizoti kuvenga here kana kuti kudii. Vanofanira kumurespecta mundarao because he is an icon, national icon, he should be respected. And we are appealing to Mr. Munangagwa vatipo horidhe nemagetsi tinochema takazorora paZimbabwe.
Vamunangagwa vakaudza vatori venhau kuti vamugabe vapiwa remekedzo regamba renyika. Muzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi. Vamugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Vamugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. na Belamai Chatunga. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndine Apa Chigoriwa.
Vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere avo vakatiza munyika vachienda kunopotera kuSouth Africa vasvika kuSingapore nhasi kuitira kuti vanobatsira mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuitira kuti mutumbi wavo unzwe kumusha. Mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwakare. Nyaya yekuti vaMugabe vachavigwa kupi iri kunetsawo kunyange hazvo vakaitwa gamba nehurumende. vaMugabe vanonzi vakati vanoda kuradzikwa kumusha kwavo. Hatina kukwanisa kubata vakasikuwere kana womutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Mumwe muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri vati havakwanise kutaura pari zvino. Mutungamiri weMDC vaNelson Jamisa vasangana nhasi nechikwata cheThe Elders amai Mary Robinson pamwe naamai Graca Machel. Vaviri ava vasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Chikwata cheThe Elders chakurudzira kuti vaMunangagwa navachamisa kuti vaite nhaurirano. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa kuti tinzwe nezvemusangano wavaita.
Hongu, chaita musangano wa kumbirwa nevakuru vemuno muAfrica nepasi rose vanosanganisira boka raishanda navaKofi Annan vakazotisiya asi sangana navo ndi ivo Graca Machel, Mandela na vanga vari president wekuIreland vanonzi ivo Robinson Mary vasangana nesu vachida kunzwawo pfungwa dzedu nekuchika mazano pamaonero edu munyaya dzekuti nyika yedu iri kuenda kupi. Tazadzikisa kutaurana uku tichitaura maonero edu kuti tinozviona sei pakupedza popoto kana kuti gakava kana kuti kusagadzikana kwenyika kwatinoona kuri kukonzerwa nenyaya yemamiriro ekunze ematengerwo enyika.
Saka imi mavaudzawo kuti kudii panyaya yenhaurirano makagadzirira here kupinda munhaurirano?
Aiwa ka isi tavatsanangurira nyaya yekuti tine muono watinawo wokuti nhaurirano dzatinokwanisa kungopinda chete inaurano zino tangira pakuti toita sei kuno gadzirisa nyaya yemamiriro akaita utungamiriri wenyika ino. Tinoziziya kuti vanhu vakaenda kusarudzo hapana kuva nekunzwisisana kwakanaka. Ichocho ndocho kutanga chatoda kugadzirisa, tochionesana kuti nyika ingaenda mberi sei muburikidza nekuona kuti chii charwadza nyika. Tisatarisa mhopo iri pahuma kana kuti bundu riri padama, asi tarise chikonzero chaita kuti bundu ribude, mhopo ivepo, musoro uteme chii. Isu tiri kuti inyaya dzematongerwo enyika, inyaya dzesarudzo dzisina kufamba zvakanaka, inyaya dzekutungamirira kusina kumira zvakanaka kunoda kugadziriswa. Kunogadziriswa sei? Ngatiwe timuonera pamwe, ngatibatane pamwe chete, ngative nenyika inogadzirisa zvinhu zvose. Tova nekubatanidza nyika nemuono umwe chete wokuti chii choda kugadziriswa. Panyaya dzandataura, panyaya dzemareforms kana kuti shanduko inodikwa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, kuremekedzwa kwevana veZimbabwe, kupedza udushura kana kuti kubhinya mumatungamiriro nematongerwo andiitwa kwavanhu, mukufamba kubvisa nyaya dziri zhonga nechisimba munyaya yezvikodzero dzevanhu vanenge vachida kuratidzira pachena, vachiva nerusununguko, vachiva nekodzero dzavo dzichiremekedzwa. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatanenge tichivapa kuti sino maonero api, nekuti maonero edu takatotaura kuti tine chikamu chatinacho chezvinhu zvishanu zvinofanira kuitwa kuti nyika iendere mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwewo divi rehurumende.
Urongwa hwekutaurirana hwagara huripo kare. Tine political actors dialogue yakaiswa kuti mapolitical parties ese akakupidza mumaelections egore rakapfuura vasangane vachikurukura maererano nekuti kuti nyika yedu ingaenda mberi sei, tikunde machallenges atinawo senyika akanangana nezveupfumi hwenyika. Saka iyoyo dialogue tinoona sekuti yakakwana zvikuru kuti igadzirise matambudziko angava achiwanikwa uye achida kuti vanhu vange vachiwanikwa vachitaurirana. Tinoona kuti political actors dialogue iyoyo ine simba zvikuru. Zvino tinozoda zvakare kuti vanhu vose vanzwisise, including my elders, kuti vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano iyoyo, vakaramba zvakare kutora chigaro chokuva mukuru wevanopikisa mudare reparamend. Chigaro icho changa chaiswa papatira kuti chiite kuti pave nekudyidzana uye nekushandidzana pakanaka pakati peruling party ZANU-PF pamwe chete neMDC muhurumende. Saka tinoda kuti tizivise ivo maelders ivavo kuti urongwa hwekutaurirana huripo. Hurumende yavamunangagwa yakasununguka zvikuru kunge ichitaurirana neMDC inotungamirwa navachamisa, asi ivachamisa ndivo vakatomira kuti vapinde mudialogue iyo yatopindwa navamwe kare vari kutopinda mukutaurirana kwacho.
Vachamisa vari kuti ivo havana kuramba kuita nhaurirano, asi vari kuti havadi kuti ivo vamunangagwa vaite ivo mubati wepembe vachitamba bhora zvakare, vachiti kunofanira kuuya vamwe kunyanya vekunze vangava vemusadhaki kana muAU vanouya kuzobatsiridza zvakamboitwa kare pai munhaurirano dzacho.
Chinoonesa ndechekuti vachamisa vari kutaura izvi vari papi? Ini ndazvifunga kuti dai vaka vari kutaura izvozvo vari mukati medialogue yacho, vachiti mudialogue ndauya zvangu. Asi ndinoda kuti pange paine mubatanidzi asingabvi munyika muno, anobva kune imwe nyika. Izvozvo zvaigona kunzipa nekuti vaya vari kusangana vari kuwirirana kuti vamunangagwa ndivo vane kodzi kunge vachicheya dialogue iyoyo, nekuti vamunangagwa ndivo vakawina maelection.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI ratumira vaongorori varo kusarudzo dzaitwa nhasi kuGlenview Glenview South muHarare nekumangwe kumasvingo. Tabata mukuru wezvirongwa zveZESNI amai Ellen Dingani kuti tinzwe zvaitika.
Glenview taisa maobservers pane polling yega yega, polling station yega yega iri kuGlenview. Mukututsa kwavaita kubva makuseni vanga vachizvose zviri kufamba zvakanaka. Tasa nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva uye zvakare sezvinotarisirwa kuti zvinge zvichishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana kwese pavanga vari maobservers edu.
Pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeGlenview South kusvika pari zvino?
Tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway, but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstituency mavo. Ndofunga pane gwaro ratanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuglenora neglenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera, yakashandiswa nevanhu vekuglenora handiti. Saka vanhu vekuglenora pavaona pakavhurwa iri pabhodha reglenora neglenview vafunga kuti election iri muglenora, saka vazhinji vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway. Ndo panga paine nhamba yanga yakati kurei paglenview 9b primary patenwa away. By time yakanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33, saka ii nhamba yakati kwirei chaizvo. But vazhinji vachona sezvamunoziva voters roll vave kunamira panze, vanga vachitanga vatarisa masta avo voona kuti masta ava aripo bva vapinda vanovhota. Saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mama polling stations yanga yakatidererei.
Ko sangano renyu pane zvarakwanisawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota, uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii?
Tine paglenview 6 pavhota vanhu vaasitswa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83. Nhamba yakati kurei zvakataona nhamba yakati kurei zvakare kumangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi paSt Francis Secondary School. Saka tiri kuona kuti vanhu vanoasitswa vanenge vari kuramba vachiti wandei, but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota. Vanouya nemunhu wavanoda vanenge vakasarudza kuti avabatsire, kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nemapolling officials kana presiding officer. Saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers kana azonyanyati kurei, tinenge da kuzotanyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaiwo anenge ari api. Inyaya yekuti havaone here kana kuti inyaya yekuti illiteracy here, kana iri nyaya yekuti toti havaoni, tozotanga kutaurawo nhau yekuti tema recommendations yekuti paitwe zvimwe zvinhu zvokuti vanhu ivava vakwanise kuramba vachivhota vasarudzo dzavo insecrecy. Kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti havaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nomumwe munhu vavhote pache zvavo. Saka tinoda kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei. Saka tinovimba kuti veZimbabwe Electoral Commission vachatipawo zvikonzero zvakabrekwa down kuti pavanhu vavabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota nomu assisted voters, zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi, kuti kwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri, vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecret.
Mukuru wezvirongwa zvezesini amai Ellen Dingani vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kukurukura isu nemadzimai vakasiyana siyana mushure mekushaikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe kuSingapore neZuro. Tichanzwa kwavari kuti ivo vanoona sei chiitiko ichi.
Ini ndotoatabete manyo ndiri kuZimbabwe. Hanyi nangu voda ngotorawo kunava Mugabe kuti aiwa vakarwa kurwa kakanaka sezvo kubva kuma1980 zvosvika kuma2000 ndopavakanyanyorwa zvichizoendawo mberi svika kuna na 2017 haa zanga zwa kurwadza kuzi matongera changa mwitika nyika yanga isafamba zvakanaka uye zvinozve konzeresa kubva kumudzimai nemamwe macabinet awa anga akavatenderedza. Saka ndinongotiwo Mwari aita kuda kwanga wafamba mune zvakanaka mweya wavo uzoremurugare vave vanopiwa pekugara asi kune uimo dzevatisirei zvakaoma kwezi hapana chenji lesi kutirwadza kuno kuzimbabwe nekuda kwemwana wavo akatisira munangago zvakaoma akatanga kukoka kubva kuna baba saka zvinhu zvachiwa ndifunge kuti zvichagadzirikeni nekuti mwana aiona zviri zvaitwa nababa saka ndifunge kuti zvichachinja nekuti zviri kurwadza zvichirema unotoona kuti vamugabe vaive nani tekirewo makombi 57 akatako kwirawo kubva kwatinogara tichikwira ma10 dollars manheru kuseni chikwirawo ma7 saka zvaakurwadza ndinongoti pamwe maybe mwari achatinzione kufamba kwenguva pamwe kuchauya umwe munhu achakunawo zvigadzirisawo hatizive hedu.
Mabasa api amungarangarire vamugabe nawo?
Ini ndinongovarangarira hangu nekuti nemabasa ekusunungura nyika uye nekuti vaive munhu wee asingade zvisina basa kana kuti pakaitika zvibhadhira chinhu chakati vaitidzikisai pakanzi zvipaitwa zvinhu zvakati vaiva vamunhu anomira ende vangava munhu akasinga akasiyana naidi zvekuti aiti zvinhu ngazvidzika ende zvaidzika ipapo pasina kuti zvinhu zvinozonzi mangwana nazvazonzi chii sandinovarangarira nyanya pazvinhu zvandakaonawo inini hangu kukura kwangu zvezvikafu makombi aiwa munhu aive ari nani pamabasa ndopedza panga pakati pei inyange pachikoro aiwa pachikoro vanga vanekee nazvo manje vamunangagwa vanodzinga izvozvi kumusha kwedu kwakadzingwa vanhu mwana donyura June vakadzingwa nomamisho kati endeni kwakunogara mudzokere kwamakabva izvo vanhu vada kunyura ma4 vakabva vatochidzira panzira sa munhu asina kee nedzidzo yevana samugabe vaive nekee nedzidzo yevana saka aiwa ndinovatenda hangu kuti pava vakabata ipapo mwari angorangarirawo ipapo kwanga vakashaisha mwari angogadzirisawo zvavo kuti munhu wese anotadza panyika asi idzi anashoti tichasvika kumberi tinayo.
Tazotaura zvakare nemumwe mudzimai ari musouth africa regai tinzwe kuti anga ari kuti chii.
Indinonzi Chipompofu, ndiri kuJohannesburg. Kushaya kwavamugabe kwatirwadza sezvizvarwa zvezimbabwe tiri kutoshuvira kuti dai vanga varipo isu kuno nekushungurudzwa kwatiri kuitwa vakadai vakatoti machira vakatotaura kuti vana vangu handidi kuti vanzarwo kana kuti dai vangatotumira mabhazi akatouya kuzotitakura tarwadziwa zvikuru tarasikirwa negamba nemutungamiri anga akatitsigira vanga vari baba vedu.
Zvii zvamucharangarira pamusoro pavamugabe?
Zvatichavarangarira navo inyaya dzavakati yechikoro.
Pane here zvamunoshora zvamunoti imi dai apa neapa vakagadzirisawo nhoroondo yavo yaizosanduka?
Ini hangu pane zvandinoshora handina hangu.
Aiwa, nguva dzedu ndodzaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushaya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuSingapore. Muhurukuro yedu tabata vakashanda navamugabe kwenguva yakareba uye vaive mumwe wemakomanda ezanla vaBernard Manyadza vaizivikanwa muhondo nerekuti pakachipoera. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaManyadza.
Aiwa, ndinokutendai nokundifunga panguva muZimbabwe muno.
Zvii zvamungataurawo pamusoro pekushaya kwavamugabe?
Ndine hurombo mhuri yese kwagushungo nehanzvadzi yangu uyo Grace Marufu uyo nerasurko saka ndiri kuti hanzvadzi wanasikirwa nemurume wako. Ndine hurombo vamugabe ku kubvira tichiri vana vechikoro ivo vari kujeni taiva adhimaya ndakazobuda kuti tiende kuna nezambia tanzania uko vainyorwa nezvavo chaizvo nanako muredzi rugare gumbo haa tichiva adhimaya zvokunyanya ndakachibounzidze vacambridge intellectual vanhu tichitofunga kuti ndiye model yedu chaiyo chaiyo kusvika patakazoita zvemugadza wedocument maproblemu akanga aitika mumovement yedu yekuzimbabwe african national union kusvika tazosanganawo kumozambique totokatyamara tavaitasimagoro kubva kugirimani kuuya kubeira nerimwe ekutazizive kuuya navo muchimoyo tokatyamara vava kutibvunza kuti unobva kupi zvaizvairijinarizimu zviya zviya zvitaivalizo mumwe komrade ano ndikomrade gwavo yakavati zvamuri kubvunza ndo zvinodiwada saka ini muri kutiisindakomedi yakutanga kuti mungobvunza macommanders kuti unozei saka ndikungotaura nepapupi kuti munhu atakange tichisimudzira zvachose pfungwa dzedu mutakariro dzedzamo tozoona kuti mazva kusvika mutribalism izvi isi takange tichitichana kuti tribalism yakaipa
saka muri kureva here imi kuti vamugabe havanawo zvakanaka zvavakakudzidzisaiwo munguva yamagara nayo makoresa
munationalism yekuti ngativake nyika nation inobvi zimbabwe iyeyo iplus vachishanda vaina vamwe ivo hatidi kuti tigoti ndivo vakaita singlehandedly vaishanda vaina vamwe vanhu vakanga vari very competent ivo vana vachitepo ivo vana vatakawira ivo vana vaenozingalava vana havakawanda maenjaridzo vana mali yanga femiyoka mali yanga vaishanda navamwe kuvaka nation pamwe chete yezimbabwe kuti tiende forward asi kuzoita fragmentation iyo yekuti kana vakuda kuti vachisimbisa utongo hwavo manje hwecarot vocreata mafaction avakazotadza kunyatsomaneja ndobva vazoridigurwa nenyaya yefactionalism yavakacreata ivo saka tiri kuti muguvaka nationalism uku zvanga zviri positive ka muguvaka nyika yezimbabwe very positive ndo zvakafira vazhinji izvozvo regrettably zvaakupwanywa manje nhasi kuti ndo imwe yezvelegacy yeri yakaitwa historian yacho iyoyo saka the balancing act ichaitwa namahistorian
kune vamwewo vari kupembedza vamugabe vamanyadza vachiti vakaita zvakanaka zvikuru kutora ivhu vachipa kuvatema zvii zvamunotaurawo pamusoro pazvo
kuvhuku munoisa vana kuhondo muriga kuvapa sapoti varungu vakanga vachiita commercial agriculture iyi kwaitova neland bank namainspekta akanga achitraina mafama vokwedu vakangoti pidai muminda endai kuminda sapoti ndobva ichaita zvachose ezvotinotova chiseko chepasi rose kuti tisu here vanhu vakabhinga vachirima tichizvisapota tega ezvoti akuenda kunoutsvaga chibage kunana mexico kunana argentina kunana brazil united states
kwouyawo imwe nyaya inotariswa nevakawanda pakataurwa zita rakuti robert mugabe nyaya yegukura hundi zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo
ipapo dai vakangokurudzira zvavo kuti tine urombo nezvakaitika uku fungidziro yangu inikeekudai zvinhu zvizhinji izvi zvaiitika vachiti vakomana vangu vari kuita basa nemazvo havana kuzivawo kuti haiichaputikira mumaoko avo saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka hazvichaendeka uku nekuti hamungadarike pegukura kuti mutanganyatsikupatsanangwa zvinobva vati yakanga iri moment of madness akanga ari made apa ndiani akanga achipenga wacho
aiwa vamanyadza tinotenda zvikuru maita basa
aiwa zvakanaka
manga makateerera kune mumwe vanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba munguva yehondo yechimurenga uye vaive komanda kuboka revarwi vezano rezanla vabernard manyadza vaizivikanwa nerekuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
aiwa tinotenda jonga nechirongwa chako tinoshuvira zvakare chimwe chakadaro svondo rinouya sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi hama dzevaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe dziri kudyira marasha mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa zvichitevera kushaya kwavamugabe kusingapore mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vanosangana nechikwata chethe elders muharare vachikurukura mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe nekukurudzirwa kuti pave nenharurirano pakati pavo vachamisa navaemarson munangagwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ni Mfaro Manerano, ngidi Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Dokusi ya imina ntunga milingomo, achukupaye na u, Zen Debele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Leitshona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 7 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayi varwa azimbovandwa ini kana yo chaiva kare vakare vana mnanga gwa akapinda apa ndomurafura ini kana kuenda kuchitokisi ipeyaki.
Amanye amalunga omdeni kamgabe athi kafuni la kubona umongameli Mnangagwa emfeni kamgabe. Iqula lenhlanganiso yabo saziwayo beAfrika the elders ihlanganelo umongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa namuhla yabakhuthaza ukuthi bakhumisane umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amalunga omdeni kamnumzana Robert Mugabe athi kafuni la kubona umongameli Emmerson Mnangagwa emfeni kamgabe. Amalunga la asola uMnangagwa ngokugenqula umgabe embusweni esebenzelana lebutho ngo-2017. Umsakazo weStudio 7 wethekelele emzini kamgabe kozwimba namuhla lapho okhulume khona lezi hlobo zakhe ebezisidla ubhedu zisithi igazi lokutshona kukamgabe lisezandleni zikaMnangagwa. Omunye wezihlobo zakhe lezi ngubabakazi wakhe unkosikazi Josephine Jarija.
Namumbo famaka muwana ndapedza zvangu chokwadi ambofamba kamuwana sarobati kana avatongi amugabe ndovanga ndarwo nemunhu kuti batwa china kudari kuvabata china
gali soze lafa lamthola sengiqedile so ngeqiniso gali soze lafa lamthola umuntu onjengorobert mugabe ngababuse umgabe nguye ongabanjwa ngumuntu okanjalo njengengcekeza mina nginje so uMnangagwa angangena khonapha ezesikhalela ngiqinisile ngingamenza okubi lasejele ngizimisele ukuhamba nyabatshela iqiniso ukuthi lidingane la sizwa ubuhlungu sizobuhlungu angisabi ngitsho ngitsho ngabe bayekela umntanethu wasifela hatshi ukuyachiya umntanethu ukuthi afele phandle kwelizwe basizwise ubuhlungu kakhulu thina bemuli yakogushungu ushidanku ubekhala khona sizo ubuhlungu
wakatirwadisa chaivanike sisu chaiva kwagushungu.
Abanye bebekhala ngokuthi umgabe ubanjwe ngendlela embi nguMnangagwa lasekufeni ngoba besithi lamafulegi kayehliswanga njengokuvame ukwenziwa kungabhubha umuntu ohloniphekayo. Isikhulumeli somdeni wakwaMgabe umnumzana Leo Mgabe utshele iStudio 7 ukuthi amalungiselelo omngcwabo akakabi khona ngoba uhulumende engakabazi silutho. Iqula lemuli yakwaMgabe likhangelelwe ukulanda isidumbu sakhe yiloba nini. Inhlanganiso yabo saziwayo asebekhulile ngeminyaka yokuzalwa njalo bengabantu abahloniphekayo ezwekazi leAfrika the elders namuhla ikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bakhumisane umlotha ukuze badinge indlela zokuqeda ukuhlupheka kwabantu elizweni. Kubika uMavis Gama.
Ikula lalinhlanganiso lethule inkuthazo le namhla ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Embikweni wakhe umgcini sihlalo wama elders unkosikazi Mary Robinson uthe bakhathazekile kakhulu ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe okubangelwa yikubhidlika komnotho lokudonselana okukhona nyakenye. Bathola abantu belethemba lokuthi umumo wawuza kuguquka, kodwa uthi kuhambo lwabo lolu oluqale izolo bathole lelo themba selichabalele ngoba umnotho usubhidlike ngamandla, kanti njalo lozulu esehlalela evalweni ngemva kodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. Ngokunjalo ama elders athi kulesidingo sokuthi uMnangagwa uChamisa abamanye amabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo babambe iqhaza baqhobe amathambo engqondo bedinge indlela zokulungisisa isimo esikhona. Elinye njalo ilunga lama elders uDr. Gracia Machel utshele intatheli izindaba ukuba lanxa bubukhulu ubunzima uzulu weZimbabwe abhekane labo, ulethemba lokuthi kungaba lokusebenzelana ndawonye kwabezombusazwe lezinye inhlangothi zempilo ezijiyeneyo ungalungisiswa umumo weZimbabwe abantu baphile ngcono. Kusenjalo ama-elders athi akhala labakhalayo ngokubhubha kukamnumzana Robert Mugabe.
President Mugabe contributes immensely.
Umongameli Mugabe wadlala ihlandla elikhulu kudala lokukhulula leli lizwe lamanye.
Have a balanced assessment of his contribution.
Umnumzana Chamisa yena uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhalele imuli yakomgabe.
This is a bereavement. We are Africans. We do the African thing. That is to mourn with those who are mourning.
Lesi yisililo njengabantu abansundu, thina silendlela zethu zokwenza into zethu ngendlela yesintu. Okwamanje masimanyaneni njengesizwe sikhale sindawoni.
On other issues, on where we need to correct and what we need to do going forward.
Umkhokheli wenhlanganiso ye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi, uthi lanxa kukhona okuhle okwenziwa ngumgabe, amalungelo oluntu wayengawahloniphi.
Khona ukukhuluma esikwenzayo ngalesi sikhathi ngavele kakhulu ngesikhathi esikamgabe, mhlawumbe nga sile freedom of speech but not freedom after the speech. Kukhona kulungi akwenze kahle, kukhona lako lapha ayingaphathi kahle. Kodwa ke ngalesi sikhathi osokuqakathekile ukuthi si draw ama lessons from wherever lapha ayevele engasiphathi kahle kumbe lapha ayeqondisisa khona, sithathe lizwe liye phambili.
Ama elders ebeseZimbabwe ngemva kokunxuswa zihlanganiso zokholo lwesiKristu ukuthi azezama ukukhuthaza ukukhumisana umlotha phakathi kwabezombusazwe ngaphandle kokuhlangana loMnangagwa uChamisa kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Iqula leli lihlangane njalo labameli bakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zeGlenview South lezeMangwe bezivota namuhla kukhetho lokudinga abameli bazo edalele ePhalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network ithi bebebalutshwana abavotayo eMangwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Dumisani Nkomo.
Njengebusiness lama static observers kuma polling stations atshiyeneyo eGlenview South, eMangwe lase eMashingo Central Ward 1. Ekuseni kade kulabantu abalutshwana kakhulu eMangwe abahambileyo kuya bhodwa, okunye kubangwe ngumqando lo khona namhlanje, okunye ungaba kuyi-aphathi nje. Kodwa eGlenview South kube labantu abaningi abatshele ukuthi bebuyele ezinjini zabo ngakwade bekuma-polling station arong. Lokhu kwenzakale kakhulu eGlenview South. Kodwa nje sibe le nkinga eMangwe ngoba kade kusiba nzima ukuthi sithintane lamanye ama-observer ethu ngoba i-network ngakhona ngale iyahlupha. Ingoba sikwazi highly underdeveloped area, kungena ikakhulu i-network yaseBotswana. Kodwa ama-reports ethu asibonisele ukubana i-turnout yangikhona azange ibe nhle kakhulu endaweni zonke.
Impumela yokhetho lolu singayikhangelela nini?
ambona by 10 to 11 o'clock ama results abe eseqalisile ukuphuma. Kuzaba lula ngoba abantu abavotileyo babalutshwane endaweni zonke kakhulu emango. So ama polling stations probably mayivalwa laphana ngo-7. I-first hour izaba nge-verification. Then after that kuzaqalisa i-counting. Bese beqalisa ukuposta ama results kuma polling station.
Ve kungela kwethuselwa kumbe udlakela?
Hayi, zange sizwe ngodlakela ngoba ikakhulu okusebenza eZimbabwe indaba ze ikakhulu emaphandleni indaba ze drought relief.
Umnumzana Tumisani Nkomo ngowenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network. Kweze maphandleni lamhlanje sixoxa ngamalungiselelo okulima. Vaningi asebeqalisile ukuphendula umhlabathi lo kuvusa uthango lwamasimu. Abanye ngabalungiselela ngendlela ezithiyeneyo. Kuhlelo silomnumzana Difa Dube yena othengisa amathalakita amancane alamavira amabili. Nangu echasisa ngalamathalakita.
Noma umntwana omncane ole 13 years uyenelisa ukuthi awusebenzele umtshina. Umtshina olula kakhulu ukuthi uyenelisa nje ukuhamba ubambile. Nga ungathatha nje inkomo uzikhiphe uzibeke eceleni ubusuthatha umtshina nje ufake emuva laphana sekuwo odonsa ikhuba. Uhamba uzibambele ikhuba leliyana uhamba uyazihambela nje kodwa awusunduzi awenzi lutho wena okwake kubamba. Njalo kukhona omunye ohlukeneyo ukuthi uyakwanisa njalo ukuthi uthenge olesitulo. Isitulo lezi uyahamba uhleli kuphela phezulu laphana umtshina uzenzela wena okwakho nje ukuthi ukuqondise uhambe ulime endaweni leyo efuna ukuthi ulime kiyo njalo lokuqondisa nje ikhuba lakho ukuthi indlela olima ngakhona ingabi indlela ehamba ibheka isiya le nale. Kodwa ngumtshina osebenza lula kakhulu njalo ngumtshina osebenza ngendlela enhle kakhulu.
Kudingakala ilayisensi yini ukuthi ube layo ukuze utshayele?
Lo umtshina babunkomo akudingi ilayisensi. Akudingi ilayisensi ngumtshina ngoba kakhulu okwesitulo lokuyana ngokuzikhethela. Kodwa khona ikakhulu ngumtshina ukuthi uhambe ubambile njengekhuba uhambe ulandele emuva wona uyazihambela wodwa. Akudingi ilayisensi ngumtshina esingakuthatha nje sikufananise mhlawumbe sithi njengomuntu oyabe edinge into efana regenerator.
Ngamakhuba ukulima kuphela kumbe ahlangenele lokuhlanyela kumbe lenza konke kokubili?
Lumtshina lo wenza imisebenzi eminingi kakhulu babunkomo njalo imisebenzi ejabulisayo. Into ongayenza ngayo limtshina nxa ufuna uyenelisa ukulima uphinde nxa uthi uthenge le planta yakho usungathatha iplanta uyifake kuhambe uhlanyela ngawo lumtshina. Kubuye njalo nxa ufuna usungakhipha iplanta laphana ufake umtshina wokuthelezela i-fertilizer. Nxa ukuthi ufuna ukusprayer ama-chemical mhlawumbe uhlutshwa izibungu especially kulabo abenza ama-irrigation uyenelisa ukuthi uthenge i-pump ongayifaka laphana phambili laphana ukuthi nxa uhamba uwufuqa uyabe uhamba usprayer indawo yonke. Noma ufuna ukwenza ukuthelezela usebenzisa ama-sprinklers uyenelisa njalo ukusebenzisa leyana i-pump leyana ukuthi uthelezele ama-sprinklers uwenze umsebenzi omuhle kakhulu. Noma nxa ufuna njalo uyenelisa ukuthi uthengele okuyinqolanyana kwakho okuncane okuyinqola kwakhona siyakuthengisa lakho uyenelisa ukuthi uthathe inqola leyana uyifake noma siyathwala amabele akho emasimini uyisebenzisa wona loyana umtshina ukuthwala amabele emasimini. Kunemisebenzi eminingi kakhulu amaviri lawo ahambayo kulabantu abalima izilimo eziningi ezihlukeneyo. Nxa kulabanye abalima izinto ezifana le-wheat into elinywa endaweni elichaphozi kakhulu amaviri akhona alenhlobo ezimbili kulamaviri awerabha ayifo asetshenziswa kakhulu ezikhathini eziningi kodwa kube sekusiba namanye ongazithengela wona nxa ungabe ulima izinto ezifana labo-wheat noma ulima emachaphozini amaviri awensimbi. So ngumtshina olemisebenzi eminingi kakhulu njalo imisebenzi elihle kakhulu babunkomo.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola kuyiphi imininingwane?
Bangithola kunombolo zami ze-WhatsApp ezithi 0044786569977. Ngiphinde njalo inombolo +44786569977. Bengamangali ukuthi mhlawumbe besiza ukuthi inamba yaseNglandi noma kuyinamba yaseNglandi kodwa imitshina le imitshina enceda abantu njalo esiyihambisa ekhaya eZimbabwe ekhaya.
Lolo gebe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Tifatuve yena othengisa okungamathalekita okuncane nje okokufuqa. Ngokwenu-ke balimi lilungiselela nje ukulima. Singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Bakhona abantu ababethandabuza ukuthi angxothunjiwa watshaywa ngani kwakungakhanyi lokuthi wagelwa ngembodlela lokunye okunjalo. Ungasichasisela ukuthi kathi kwahamba njani?
Ngalimala kakhulu okokuthi nakathethe nje ngingakwanisile ukuthi ngikhambe kuhle ngihamba nje. Yasekhanda lenxebe elikhulu sike ukuthi okufuna lokubona nje ngenye izihambele ngazibonela nje lenwela zikho lapho kule nxeba khona lase ngalinyazwa khona. So i-medical report wonke kukhona abantu bangakhuluma ayisimi ngedwa engathinjwayo ama-activist amaningi from Harare lapha koBulawayo. Into lezi zenzakala and nginje ngikhuluma so ngelamanxeba nje ukuthi lakathesi abantu ngabe ngambona bayabakwazi ukuthi into leyaso into ezokukhuluma nje we can't be fabricating into ezinjalo. Ngalimala kakhulu and it's very sad ukuthi wevu i-official terrorism. Ngingangazake ngikubone nje khonokho ukuthi abantu babuya bethwele ama-AK-47.
Bese sikhangela njalo udaba lwakho, abanye bathi ludaba lobandlululo i-tribalism, ubona kuyikho yini lo?
Ya khona kuhlangene nje kuhlangene okwe-tribalism kukhona abakugijimisayo and kuhlangene futhi lokho ukuthi ibandla lezanu-PF nalo lizama ukuthi lithathe i-advantage yama-situations anjalo. Kodwa kuhlangene kuvela kuzanu-PF okunye kuvela kuma-tribalist. Kodwa khona vele mina into lezi ngangizikhangela I think siku-2019 this day and age nxa singakhuluma nge-development, nxa singakhuluma ngokwakha uBulawayo, nxa singakhuluma ngokuthi siye phambili njengamaZimbabweans, akumelanga sikhanye sithi bandlululana nezindini ngoba akusoke kusincedise. Mina ngumuntu wakoBulawayo lapha, ngazaliwa lapha, ngakhulela lapha, amabhizinisi amalapha, imuli yami lapha. Nxa singathi kulama-problems lapha koBulawayo as-affecta, nxa kungelamagesi endlini yami akutho ukuthi endlini eyomuntu olidonga kumbe olindebele kumbe olishona akhona amagesi. Sonke siyabe singelawo amagesi, so kumele sihlangane sibonisane sibambane njengabantu bakoBulawayo ukuthi ama-problems esiwafesayo siwasova njani sisonke. Kodwa singathi sisilwa sibanga nje ama-languages ambone ukuthi sandawo kuyaziphambanisa kakhulu. Singagayela lokho okwenzakalayo e-South Africa owezinophobia into efanayo ukuthi lapha koBulawayo nxa sisilwa sisithi amashona ayengalo amaNdebele ayengalo akusoke kusincedise. Abantu kumele benanzelele ukuthi wehave ama-intermarriages amaningi. Uyathola ukuthola iNdebele uthethe ishona bazala umntwana, olishona uthethe iNdebele bazala umntwana, idonga lithethe ikhalanga bazala umntwana. So nxa ungathi sufuna ukubandlulula abantu ngezindini uzamsplitha yini umntwana nje umgqumi phakathi ukuthi uyihafu oyihafu lishona oyihafu liNdebele. Okunye futhi okubangela izinto lezi ukuthi indaba yegugurawundi was never addressed. So abantu kungakhulunywa futhi la ngezindini uyathola ukuthi omunye umuntu ofuna ukwenzisa i-tribalism usuka ethunuka izilonda zegugurawundi.
Hayi kezwakala. Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Yabo.
Lo ke ngumnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Sibonge ijahe elidala uChris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Singeneke kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosazana Beatrice Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezimu imbokodo elwela amalungelo abesifazana igxile eSouth Africa. Sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamuke kulelo lizwe lapho abantu abakhethana ngobuhlobo nezizathu ezithiyeneyo.
Sawona msazi, thina siyinhlangano yezimu imbokodo. Le nto yenzeka eSouth Africa njengamanje isiphatha kabi kakhulu, ikakhulu kubomama labantwana thina ethi sibabhekeleyo. Kubuhlungu ukuthi sibe sibona omama begijima begcwala izitalada. Angisakhulumi ngabantwana ngoba kubuhlungu, asisazi noma abantwana abasafe la bakhona. Kwenzima nokuthi omama bayeke abantwana baye esikoleni kumbe bayedlala phandle ngoba akwaziwa ukuthi baphephile yini lapha bakhona.
Sesikhangela zona izizathu zalolu dlakela, ziliqiniso yini njalo lazo sifuna ukuthi zihlolisiswe.
Msakazi, into engayisho ukuthi ngoba bathi laba bantu bokufika bathatha imisebenzi yalabo bantu balapha eSouth Africa, angeke sale ngoba abantu bangaphandle bayasebenza lapha. Kodwa okokuthatha imisebenzi angiboni ukuthi lolu dlakela solungalokho pho izitolo luthelwane, kutshontshelwane izitolo, zichiselwane izitolo zabo kufika. Ma kuyikuthi kufunakala imisebenzi, waye kungayiwe emafemini kuyokhutshwa labo abantu bokufika abasebenza lapha eSouth Africa, kufakwe labo abalapha eSouth Africa and kuhlaselwa labantu labo abangasebenzi. And lokho okokugebengu angeke sale, kodwa ubugebengu abuyenziwa ngabantu bangaphandle kuphela. Labo lapha abalapha amalokhali ayakwenza ubugebengu, abenziwa ngokuthi umuntu ubuyaphi. Ubugebengu benziwa ngumuntu nje.
Ungathi abesifazana ababuya eZimbabwe labo baqhatshiwe yini kule imisebenzi okubangelwana yona kumbe eminye ephezulu?
Bakhona vele abantu omama baseZimbabwe bayasebenza, baqhatshiwe, basebenza ema-restaurant, basebenza emakhishini. Kodwa sikhala ngokuthi asibabone phela besiya la kuleyo msebenzi, besiyofuna imisebenzi, beyincitshwa ukuthi haye ngike beqhashwe, kuzoqhashwa, kuqhashwe laba ababuya eZimbabwe. Kodwa sibabona begijima besiya ezitaladi, siya emashopu.
Ngombono wenhlanganiso yakho, ngabe kwenziwani ukuqeda lolu hlupho kumbe ukwenza udlakela lolu lube nganeno?
Uhlupho lukhona i-Afrika yonke. Ukuze lezi zilazalwane zakwamanye amazwe ezitheleka zisize lapha eSouth Africa zingasuki emazwe nazo zisize eSouth Africa, kumele kulungiswe lawo mazwe alezo zizalwane, ngoba kuyabonakala ukuthi kukhona ukuxotsha izizalwane emazwe nazo zize zizowela lapha eSouth Africa. Ukuze iSouth Africa igweme lokhu, mhlawumbe iSouth Africa ingasebenzisana lamanye amazwe aseAfrika. Of course ingaba khona i-migration yokuthi abantu basuka from ilizwe beye kwelinye, kodwa nothi ngale ndlela esiyibonayo ukuthi sesingaba le 3 million Zimbabweans behlala kuphi eSouth Africa. Akulungisa iZimbabwe, akulungisa iMalawi, akulungisa iNigeria, akulungisa iKenya, akulungisa iZambia.
Sibonile njalo khona ngapha kumaphephandaba eSouth Africa ukuthi kulowesifazana obuleweyo ezama ukuyathatha iparcel yakhe e-post office. Njalo kulezinye izihlakalo lapho kulodlakela kwabesifazana, ungathi ilizwe leSouth Africa liyingozi yini njalo abesifazana abaphephile kulo?
Sithandekile, izinga lokuhlukumezeka, ukubulawa kwabesifazana eSouth Africa liyesabeka. It's shocking, liyesabeka, liyesabeka. Kunzima kuze kuyesabeke ukuba ngumuntu wesifazana eSouth Africa. Awazi noma uphephile noma awuphephanga, ubulawa ngumuntu okuthandayo, ubulawa ngabantu abaseduzane lawe. Lo ntombazana obesiya landa iparcel yakhe e-post office, wafika watholana nokudlwengulwa, wabulawa. I-post office i-government institution okumele ukuthi ngani ukhuselekile. Kunesigigaba sokababa okulela ingane eziwu-4 ezihenga. Awucabanga ukuthi ingane uphuma kanjani umphefumulo wengane ihengwa? Mawuje uthi uyakucabanga into yakhona nje ivele ihlasimulise umzimba, igazi liyahloba nje mawuyicabanga. Kungenxa yomuntu owesilisa okhawulisa kwesifazana abulala ingane eziwu-4 azihenge. Lokho kukodwa kuyabonakalisa ukuthi abantu besifazana abaphephile eSouth Africa. Awucabangeke thina silawo ma-immigrants ala eSouth Africa, but ulwa kanjani laleyo nto ekuhlukumezwa kwabesifazana lokubulawa kwabo? And nawe ngapho uyagijinyisa, uyihengela kanjani? Iyengile kanjani into enjalo?
Leyo bekuyingxoxo noNkosazana Victress Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona iseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazana. Sizigqibeke ezosuku ngembali kamnumzana Robert Mugabe ejulileyo. Lizakhumbula ukubana uMugabe ubhubhele kweleSingapore izolo lapho akade eselenyanga ezine eselatshwa khona elaliswe esibhedlela. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ulonda imbali kamufi.
Umnumzana Robert Gabriel Mugabe, owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo, akasekho. UMugabe wathetshulwa yingwe mhlaka February 21 ngomnyaka ka-1924 ekutama mission esiqintini seZimba. Waye ngomunye wabantwana abahlanu bakamoyi umnumzana Gabriel Mugabe Matibiri. Lo nkosikazi bona Mugabe. UMugabe waqala isikolo ekutama mission. Wangena izifundo zakhe zaphezulu zekolitshini eFort Hare. Wazophenduka ekhaya wafundisa eHope Fountain Mission. Waya eGhana wafundisa eSt Mary's Teachers Training College. Lapho ke ahlangana lomkakhe wakuqala, unkosikazi Sally Heyfron. YiZimbabwe African People's Union ZAPU ikhokhela ngelinye lamaqhawe empini yokukhulula iZimbabwe, umoyi uDr Joshua Mqabo Nkomo. UMugabe labanye bakhe bagcina bekhonona ngobukhokheli bukaNkomo, okwabangela ukuba ngo-1963 bacabange ukuqala elabo ibandla eleZimbabwe African National Union ZANU elalikhokhelwa ngumfundisi Ndabaningi Sithole. Umanyano wePatriotic Front owawuhlanganisa uMugabe loNkomo wavuma ukuyahlala phansi bekhulumisana lo Smith. Umlamlankunzi kunguhulumende weLebhilithani eLancaster House eLondon. Ebhukwini lakhe elilesihloko esithi The Story of My Life, uNkomo wabhala ukuthi uMugabe wamangalisa wonke umuntu ngemva kwesivumelwano seLancaster House, lapho abika khona ukubana yena labanye bakhe abezana sebeseyancintisa ukhetho lwakuqala lweZimbabwe ekhululekileyo bezimele njengebandla, hatshi phansi komanyano wePatriotic Front. Ngomnyaka ka-1987, umoyi uDr Joshua Mqabo Nkomo avume ukukhumisana umlodi loMugabe. Ngwalotshwa ke isivumelwano sokumanyana eseUnity Accord.
I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick.
Emaphethelweni eminyaka yabo-1990, uMugabe wabhekana lokuqonga kwamazwi okuphikisa umbuso wakhe okwakungazake kwenzakale kubangelwa ikugugudeka lokonakala kwesimo somnotho elizweni. Ngabo-2000 lawo mazwe aqonga, lo mkakhe amthatha ngemva kokubhubha kukaSali, uGrace, wazithela la enkundleni yezombusazwe, okuyikho okwadala ukuba lamaxuku lokufuthelana ebandleni lakhe eleZANU PF. Lokhu yikho njalo okwakhokhelela ekuthini agcine ehluthunelwa intambo zombuso ngabebutho. Ngomnyaka ka-2017, abeyibutho bagcina befaka uMnangagwa ukuba ngumongameli. Esekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokubanjwa ngamandla okuchiya intambo zombuso, wakusola okwamagama ukuthathelwa kwakhe leso sikhundla uMugabe ngabebutho.
What have we become in the country? Have we become savages, terrorists to ourselves?
Sesingabantu abanjani kanti njengesizwe? Sesilwisana thina ngokwethu sodwa.
I said no. I still say no.
Lanxa waba lamaphutha akhe esaphila, kulokunye laye akwenzayo okuhle. Ngakho ke sithi makalale ngokuthula.
Kutaba esanda kulamukela umapalane wekansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube selobele umsekeli kameya lelidolobho incwadi umnumzana Tinashe Kambarami emazisa ukuthi kamelanga aqhubeke siza emsebenzini. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.